Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, October 21st, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
On Live Talk this evening, we are talking about an anti-sanctions campaign being spearheaded by the Zimbabwean government and the Southern African Development Community.
To join our discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz short wave Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can reach us if you want to follow us on www.voazimbabwe.com and for Shona, www.voashona.com and for Ndebele, www.voandebele.com. So join in the conversation.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about targeted sanctions imposed on some ZANU-PF officials.
An anti-sanction solidarity march is set for this Friday in various nations amid the criticism by opponents of the government of President Emmerson Mnangagwa, who claim that his administration is still violating human rights, like what used to be alleged done by the late former President Robert Mugabe's government.
The West imposed targeted sanctions on the late Mugabe and his inner circle, claiming that they were rigging elections and brutalizing local people, especially those that were followers of the opposition parties.
And the late former President Robert Mugabe opposed the sanctions from the day they were imposed on him and his ZANU-PF colleagues. Let's take a listen to what he had to say previously.
As for the West, well, it's up to them to do what they choose to do. After all, for more than 10 years, I've been under sanctions. My country has been under sanctions. If they want them to continue, well, it's up to them. But we say that sanctions are wrong because they are not based on any valid grounds at all.
We're hearing there from former President of Zimbabwe, the late Robert Mugabe, speaking about sanctions, which, as we said earlier on, he was not in support of.
President Emmerson Mnangagwa has also been opposed to the targeted sanctions, resulting in him pouring thousands of dollars into an anti-sanctions campaign in USA.
We call for the unconditional lifting of the political and economic sanctions which have crippled our national development. We realize that isolation is not splendid or viable, as there is more to gain through solidarity, mutually beneficial partnerships, which, however, recognize our unique national interests. Government will thus pursue a robust re-engagement process to fully affirm our belonging to the family of nations.
We're hearing there from President Emmerson Mnangagwa, who was speaking on sanctions.
Zimbabwe has also asked the Southern African Development Community to intervene. SADC Executive Secretary Stekumena Lawrence Tex explains.
Why now? I think why now? It is not we are starting now. This process has been there. Zimbabwe has tried for quite a number of years. SADC has also been trying to work together with Zimbabwe for a number of years, but we are not seeing results. So what is happening now is to emphasize that indeed allow Zimbabweans to enjoy their political independence. They can only enjoy their political independence if the political independence is accompanied by socio-economic development. With sanctions, I have been listening, following on social media that these sanctions are targeted to individuals. You may take it that way, but once a country is in a sanction, even if, I'll go back to the issue of being targeted, even if they are targeted, you lose investors' confidence because the country is on sanction. you lose, it's a perception which is there that a country is in sanction. So who is willing to go and partner with Zimbabwe, a country which is under sanction? So that has to be understood, that we need investors' confidence. But again, it's not true that these sanctions are targeted to individuals. You have Zimbabwe is an agrarian economy. Zimbabwe depends on agriculture. But one of its banks, a development bank, is under sanction. So if a bank is under sanction, what do you expect? It's just a continuation of calling for sanctions to be lifted. The 25th was chosen or decided by SADC heads of states when they met in August, just to emphasize that is indeed it has taken so long for this sanction to continue being in place and to be lifted. So what is going to take place? Every member state is at liberty to choose any kind of activities which they feel that is going to have an impact and to add voice to SADC voice of calling for lifting of sanctions. So it may be statements, it may be demonstration, it may be an activity which I cannot speak on their behalf, but there will be various. The expectation is that we are going to have various activities, but all of them with an objective of calling for lifting of these illegal sanctions. And I'm not going to hide that, because you see that elsewhere, people in other parts of the world, people, they put national interest first. You don't see citizens criticizing their government without any good reason. Criticism is okay, but let your criticism be constructive. Criticize based on facts, but so criticize also providing solutions, and also be part of that process, the solution process.
Stokomena Lawrence Tex is the SADC Executive Secretary. And this Friday, SADC member states are expected to urge their citizens to stage protests over the targeted sanctions. The USA maintains restrictive measures and targeted sanctions under some statutes that need congressional and presidential approval for them to be approved. Kunjalo ke mavila samhlake siqoqa ngodaba lwezithezo zenotho ezafakelwa abalandeli bebandla leZANU-PF. So sizwile ke ukuthi kuzabe iSADC ibambisana lohulumende weZimbabwe. So-ke asazi ukuthi kozala nkomoni kudaba lolu, kodwa sikubonayo ukuthi-ke kulabanye abathi vele yokuchitha isikhathi ngoba uhulumende uyazehlulekela. So-ke zulo ndaba sixoxeni ngodaba lolu, sibone ukuthi singathini ngalo lamhlanje. Kunjalo.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nemufaro pano pa Facebook page yedu uyezve pachirongwa chedu chestudio 7 nhasi tiri kutaura isu pamusoro pezvirango zvakatemerwa vamwe vemubato reZANU-PF vemuhurumende zvirango zveupfumi zvinozikanwa nezita rekuti masanctions. Kuti imi muri kuzviona sei, tinoona kuti bato reZANU-PF riri kuronga iro uyezve neSADC iri kuti iyo ichange yakatsigira Zimbabwe mukuratidzira vachiti vavasi kufara nezviri kuitika panya iyoyi yezvirango zvakatemerwa nyika. Asi nyika dzakadai seUnited States of America imo muno matiri iri kuti iyo Zimbabwe inoziva zvekuita, inoziva iyo kuti vakagadzirisa zvinhu zvakasiyana siyana zvakadai seutongo hwechichetere kuremekedza kwe human rights nezvimwe zvakadaro, zvirango izvi zvinogona kubviswa. Asi bato reZANU-PF riri kuti iro kwete, vari kuda kuti zvirango izvi zvibviswe, nekuti ndizvo zvaita kuti mafambisirwo atingati yekufamba kweupfumi munyika kuonekwe iko kusiri kufamba zvakanaka. Regai timbonzwa Blessing Zulu weStudio 7 akaita iye hurukuro nevanhu vakasiyana siyana vachitaura pamusoro penyaya iyoyi yekutemerwa zvirango. Asaka tichangonzwa mazwi akasiyana siyana vari kutaura pamusoro penyaya iyoyi yemasanctions. Regai tiende titeerere tinzwe kuti vari kuti chii.
These sanctions constitute a denial of the human rights of the people of Zimbabwe to develop and the improvement of their quality of life.
Zvirango izvi zvinokanganisa vana veZimbabwe nekutyora kodzero dzavo zvikuru varombo.
There are several steps the government of Zimbabwe could take that would send a strong signal to its own people and to the international community
Pane zvinhu zvakawanda zvinokwanisa kuitwa nehurumende yeZimbabwe kuti iradze vanhu vayo nenyika dzekunze kuti yave kuzvipira kushanda nevamwe. Izvi zvinosanganisa kuvandudza mitemo yakaita seposa aipa kuremekedza kodzero dzevanhu uye kutevedzera bumbiro remutemo.
Nekusada kuti Rhodesia isasunungurwe kubva kuutongwa hwemaBritish uye zvinekusada kuti vatema vave nekodzero yekuzvitonga kuzere, vaSmith vakaparura yavakati ivo Unilateral Declaration of Independence, UDI, musi November 11, 1965. Naizvozvo Britain yakabva yaisa zvirango zveupfumi kuvatungamiriri veRhodesia, vaIan Smith nebato ravo Rhodesian Front. Zvirango izvi zvakanga zvakanangana neupfumi hweRhodesia, kureva kuti zvakanga zviri zvirango zveupfumi. Sezvatinoziva, upfumi hweRhodesia wakanga wakamiswa neupfumi hwaibva muzvirimwa, sezvo Rhodesia yainyanya kurerekera kuBritain munyaya dzekutengeserana zvinhu zvaiunza upfumi. Zvinoreva kuti zvirango izvi zvakakanganisa upfumi hweRhodesia zvakanyanya. Atingi zvirango zveUnited Nations zvainge zvisiri hazvo zveupfumi, asi zvakarambidza dzimwe nyika kuti dzisatengese Rhodesia zvombo, iya yatinoti arms embargo. Uye United Nations yakaisawo zvirango zvekunyadzisa vatungamiriri veRhodesia vainge vachidzvinyirira vatema muRhodesia, aya yatinoti madiplomatic sanctions.
The Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act, recently updated by Congress, has provided a very important tool for us and clearly identified the reforms that we expect. Restoration of the rule of law, a commitment to equitable legal and transparent law, land reform, and ensuring that military...
Mutemo wezidera wakavandudzwa panofanira kutevedzwa mutemo kuvandudza nyaya yeminda uye kuona kuti mapurisa nemauto haasi kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika.
If there is real concrete progress along those lines, the governments and people of Zimbabwe will find a committed partner in the United States.
Isu sehurumende yeZimbabwe chinoti hakuna chizvarwa cheZimbabwe chinokodzera kuiswa pamasanction neipi nyika zvayo zvisina kuenda neUnited Nations.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kumazwi akasiyana-siyana tanzwa kubva kune mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, tikanzwa zvakare kubva kuna vaMangwana, tikanzwa zvakare kubva kuna vaHarrington vemuno muAmerica, nhengo yeSenate yemuno vachitaura ivo zvinofanira kuitwa. Tichizonzwa nhoroondo yekuti uku kutemerwa zvirango kwakabvira kure ichiri Rhodesia chaiyo, saka zvimwe zvanga zviri kutaurwa ipo pano. Uyezve ndiri kunzwa kuti titori nemunyarikani wedu wekutanga, regai tiende kwavari. Amai Sikere, regaitende kwavari. Hallo caller,
kutwa ipilani yake idropeni tateke uVolta Moyo econgweni. Volta Moyo, kunjani mfowethu?
Kunjani?
Hayi, ngiyaphila kakhulu. How are things lapho khona?
Hayi, siyazama ukuphila, kuyachisa kakhulu kunzima.
Ye, ungathini ke ngezitesto zenotho lezi? Kukhanya ngazani ke isadiki sibambisana ke nebandla lezanu PF ukuthi kuwesulwe izitesto lezi, ukubona njani?
Nwayo nisadiki ikubona ukuthi kuzancedisa abantwana beZimbabwe khonoku ikufunayo. Into esiyifunayo yimpilo ebantwini beZimbabwe baphile kuhle. But yona le nto yama-sanction phela ayiqalisi ngeZimbabwe ukukhulunywa ngayo. Sike sayizwa kubo Tripoli eLibya ngale. But ungakhangela i-economy eLibya, uMuammar Gaddafi ephila, i-economy ebiphilisa abantu beLibya kuhle kakhulu, bengabhatali ama-bills amanzi kumbe even awe-electricity. But kuthiwa iLibya i-under ama-sanctions. Sekusiya ngama-leaders wona awezano abayiba ababusayo kathesi kuthi baqinise okunganani. Asithini thina ama-sanctions wona lawo akhutshwe namhla nxa ekhona, ubone ukuthi izano izaphilisa abantu kuhle yini. Kanti kubuhlungu na ukuthi khonoko amanye amazwe athi hayi lingenzi lokhu nalokhu ukuthi sibe nobudlelwano. Kubuhlungu kukuyekela na, like khonoko ukuthi nxa ukhethelwe ukhona amasotsha engabi khona, abantu bathole ukuzibusa, abantu bengancindezelwa, abantu bengakhidinyetswa, abantu bengavaleli izinto eziningi. Kubuhlungu kuyekela ama-vices wona lawo, like i-corruption. Kubuhlungu kuyekela na ukuthi abantu bonke babe le-access to i-economy yelizwe. Mina ngibona ngani asiqaleni lathi sizikhanyele. Yebo, ama-sanctions nxa ekhona affecta abantu abaningi, nxa isadaki ikubonile, hayi siza kubona nxa engaphuma ama-sanctions wona lokuthi izame ilizwe leli izalibusa kuhle na ngoba icacha ngemva kwama sanctions kuyo yonke into lalapho obona ukuthi kanti khona phi sanctions ingena nga nga umuntu esebenza ku public minister ethatha imali zonkana I sanctions ingena ngapi khona pa.
Yes, yakuzwa kakhulu ke sicela ubambe khona pho ungayika cha number ba Volta Moyo. So he says how difficult is it for you know Zimbabwe to conduct a free and fair election
mm-hmm.
and to control corruption and all those kind of things that these Western countries are demanding. So he says it's so easy to do it, only that there's no political will on the side of the government.
Trukun Zot, it's never more in your kind of original. Hello, caller. Hello.
Hello.
Hey, Trukutaura Nani, Taura Yenva, Mataura Kwamuri, we are shared between Dinani and the organization.
And you know, the greater and the national citizen lead.
Ehe tisa nangureo kumunona nyaiye zvirango zviri kutemerwa nyika uyezve kurongwa kuri kuitwa kuti pave nekuratidzira nemusi wechishanu.
Ini ndinoona kuti masanctions ataura zvirango zveupfumi zvakazvakanzi zvakanongedza kuvanhu vanga vakanzi zvinobata mazita aya neaya, asi handiwo maitikiro ari kuita masanctions. Masanctions ari kubata munhu wese ari munyika munomu. Munhu wese ari affected nemasanctions.
Vanhu vari affected pakamira sei?
Economically, ine zvito, you can see kuti economy yedu haisi kufamba. Isusu madzimai, isusu vanhu vachengetedzi vedzimba dzedu. Hatisi kukwanisa kunyange kuprovida vana vedu nechikafu, kunyange mafees, nekuti inflation inenge ichikwira, hatikwanisi takatemerwa zvirango zveupfumi, hatakwanise kushanda sezvataita, can't even plan for our lives. Even marriages edu ari affected right now. So isi kuti baba vanenge vari kwavo vanobuda kunze kwenyika kunotsvaga kushava, kana kuti mai vanobuda kunze kwenyika muriro yachisina unity pakati payo, saka zviri kudisturba mafamilies. Saka zvinoti inini masanctions aya kuti ZANU-PF ndeiri kuti masanctions patinawo. Munhu wese muZimbabwe, ijuto yedu yeZimbabwe, tibatane tiratidzire musi weFriday kuti masanctions abviswe kuti tiwane kufamba nekutenderera mberi neupenyu hwedu.
Asi takamira ipapo imi sesangano relead, saka muri kuti munenge makabatana neZANU-PF here kana kuti munenge muri kuita senemusi wechishanu?
Lead yakamira selead yakamira maZimbabwe. Nekuti masanctions aafekta masupporters eZANU-PF. Ari kuafekta chese masupporters elead, masupporters eall ten political parties. Kusiya kwema those individuals vari kuda masanctions vari that opposition inenge ichitogena my political mileage through masanctions. Saka tichiri kuti seZimbabwe eZimbabwe pasine masanctions.
Handiti chirungu munogona henyu mboti gagaga nechirungu kuti what's your position as lead in regards to sanctions?
Our position as lead is that we need to the removal of sanctions for better economic development.
So what are you going to be doing on Friday when we understand that there is a big protest that's going to be going on?
We are calling for every Zimbabwean to support the anti-sanctions campaign on Friday. Let's go out in our numbers and support the anti-sanctions campaign, because it's really affecting everyone. Not even those who are targeted are not even affected by the sanctions. They are living their lives well because they have the resources. But the poor Zimbabweans are those who are being affected.
Please stay on the line.
Yes, okay. Thank you so much. Seslo Baba Lapa, who keeps on Mlauzi. Baba Mlauzi, good job. Yes, I'm going to call him for it. I want you to know that Luezi Jesus was a no to Lolo. You know what I'm saying? I'm going to call him from Genela. I'm going to call him for it. So I'm going to call him for it.
Loko hivu kata sabanti, loko hivu kutu sabanti mwete java ya zela, hivu vela ite zisewe za ite zenze mwete luto micho. Aku sewe nzi kwenye kusande bakala balu mkiki, hivu nge za vizelize nga.
So kumele kubalu mseni ila kulu, nga usu kange?
Na kange, hivu kwenye kusiku mwezo kwa bantu, uchayo kwa bantu, ubocha, ukacha kwa bantu lani, lezine la zuizi, nchowa utabazi lumi nisi. Bangazilungu tazimolizia ni kutelizia na ama sanction la angaphela kodwa siyo ma sanction futhi bahamba ngokukhuluma into ezingayisizwa ama targeted restriction abantu ukuthi bangahambi babonakale phechi yakhona ngani.
Ye, so ke wena ufisa ukuthi kuwesulwe kumbe kuhlale kukhona wena ubona kwakho sibini ufisa ukwenzweni?
Hayi, ukwesulwa kuyafunakala kodwa bona abafuni, bafuna ukuvika ngomunye, ukucatsha ngomunye ukuthi kuthe khona kulimaza abantu khona bona yibo bona abafakele khona lokhu izijeziso zena lezi hatshi abantu.
Hayi, siyakuzwa kakhulu ke emlawuzi, ungadinwa kusasa mfowethu.
Yebo, sibongile.
Okay, bye-bye, baba. So, according to Gibson Mlawuzi, you know, the government needs to sort out many things, including human rights issues. He says you cannot expect sanctions to just be removed just like that.
Mm-hmm.
So there's need for the government to have some introspection before anything else happens. So he says it's pointless to remove the sanctions when people are still being allegedly abducted by state security agents and others.
Yes, I think we have a caller. Hello, caller.
Hello.
Hey, Tuksaura Nanu Yeshe Murkupi.
No, Tarana, Mr. Trusty Pang, and Ritu Saborani Sibotan.
Tauraitins.
Okay. Actually, you call now dance in your report, my sanctions, because my sanctions are this way, if I can. Couldn't find any sign. Calibra, my sanctions are very easy. Hello.
Hey, Taurai, you must go to Gaga. Hey,
my sanctions in Nika, like, could I be done as the Munika? Because we are ready for that. We will be ready for about that. But my sanctions, you know, those officials who were targeted, because of breaking human rights and all the stuff, no, those sanctions should remain. But we are only crying for the sanctions for the country that should be able to operate with other countries.
Aiwa, mashoko makuku to talk tender each other.
Tiripo makasimba here ndikukunzwa.
Okay, ehe tinoona nemuswe chishanu bato renyoreza no PF ri kuronga iro kuratidzira mungatisana ngoro kuti zviri kufamba sei.
Tiri kuratidzira muswa 25 tichi batana nehama dzedu dzemasada countries vari kuya pamwe chete nesu kuzosupporta nyaya yekuti zvoma sanctions akaiswa pa hurumende yeZimbabwe anofanira kusunungurwa kuitira kuti nyika iwane kunazosununguka zvakanaka sezvinoita nyika dzimwe dzese dzepasi rose.
Zvakakosha sei kuti muite izvi nokuti tinoona tichinzwa kutaura kuri kuita America inoti zvizhinji zvinogona kuitwa nenyika pasina kuratidzira nezvimwewo zvakadai sekuti pave neutongo hwejechetere uyezve kumbunyikidzwa kwevanhu kuti kumire munyika kuti masanctions abviswe. Muchange muri kutarisa izvere?
Zvese zvinotariswa. Ende isusu tinenge tichitarisawo zvinhu zvokuti zvo ivo vanenge vachitaura izvozvo vane kodzero here yekutaura zvavanotaura pamusoro paimwe nyika yakazvisunungura. Saka mara zviratidzo izvi zvinoitisa kuti isusu titaurewo nyaya yedu tichiti aiwa kweteka izvi zvazviri kuitwa kunyika kwedu hazvina kodzero. Saka shamwari dzedu dzinotibatsirawo kutaura meseji iyoyo.
Aiwa batai makadaro Gibbs.
Yes, sinakai kubaba mjuru, otisee kufolta moyo. Baba moyo, uyazizwela bantu wakuluma kula banya bati izichezo lezi zisuge. Kulo babu Simba mjuru kuna pake uweba njeza mpifu. Ucho njalu utahayi wakitwe pela izichezo lezi. Akumpende kuna puwa.
Mwa jezo lezo kondinele lizwe. Yevo, zilungi loguti zisuge, bagezo ezi targeted azisa lezi njalu. Mdengsiti mwa besiti wana wafunu kudemonstrata. Vakangele lokuti ba demonstrate futhi for ama reforms ukuthi abe khona ama reforms ukuthi abantu ilizwe likwanise ukuhlaleka abantu bakwanise ukukhuleka elizweni bekagijimela ukuthi ba demonstrate ukuthi ilo iseve bona laba abalutshwane abayibo ababusayo isajaki ayibuye la inxa incedisa ikhulume konke okuyikho kuhlupha abantu elizweni ingagijimela ukuthi yona incedise ibandla elithile izana isilo ilizwe lonke ayincedise iZimbabwe as a whole, not kuti umjura tena isadhakisha mari yethu thina bezanu haya esikoloko.
Yes, okay, Mr. Mchuru, I think you heard him. He's saying that if SADC wants to intervene, it should actually help Zimbabweans as a whole, and not to say ZANU-PF is their friend. So, and he says, add onto your kind of campaign some reforms. Like, you know, you combine all those. So, Mr. Mchuru, can you respond to that?
Yeah, absolutely. We actually agree with what he's saying, SADC. Actually, the issue of Zimbabwean problems should be addressed by Zimbabweans.
Mm-hmm.
The SADC is coming to help us to say facilitate Zimbabweans solving their own problems. Yes, there are things in our country that we need to fix by ourselves. Everybody acknowledges that. So SADC is simply saying let's lay the platform for Zimbabweans to solve their own problems. Them imposing sanctions on the country actually is a force that is interfering with our ability to solve our problems. So, yes, we should independently force solve our problems.
I want to know, Tambira Risevari, our Facebook page, do you have your Shona Parishino Takamiza Isukuns, Waku Batore MDC? Vachange vari pano pa chirongwa chedu vachitaura kuti ivo vari kuita sei MDC inotungamirwa naNelson Chamisa. Takamirira tine vanyarikane vari kuuya ipo pano, asi tinochingamidza munyaradzi mafumbudzi ari kuti sanctions are a national nemesis. Their authors are real candidates for the Hague. Sanctions must go like yesterday, ndokunyora kwaari kuita. Top fan yedu Emiwe kwa Muzadzi ari kuti zvakuda Mwari izvi zviri kuitika. Tendai Mushonga kuti how are you, Sisima V and Gibbs in Zimbabwe? There is no tax, no sanctions. That's why we're calling targeted. If water gets someone, and if water gets someone, not for us, but when he said that there is a sign in Zimbabwe right now, we are free to go to America. You can get a visa and then you proceed to America. Varikutaura zvakawanda. Saka ndozvo kutaurwa nemwe top fan yedu Elvis Chanyuka ari kuti ndifonereiwo. Ndobva vaisa namba dzavo. Tabitha Manyoni top fan yedu iri pano ari kuti ndifonereiwo. Malvin Alvin, and sanctions are not good for us. Zimbabweans are really, it affects everything a lot. But how can these sanctions be removed whilst we're busy kurovana pachedu? No demonstrations allowed, no democracy, no reforms. Afamba neralti nazi VOA murikufarira zvechizano zano aiwa parikuyo vamwe vachange vari pano vachiwanikwa iwo vachitaura pamusoro pezvirango izvi. Tendai Mushonga, thank you so much. Victor Rurindi, hanzi zano ndiyo sanction racho, saka regai timbokutendai uyezve titore vamwe vatereri. Gibbs,
yes, no baba Chuma lavakutsengwani. Baba Chuma, unochona njani? Kwezana zamukola like, kulwekile baba Volta Moyo, siyakwazi kuti ubanda le MTC kokelwa ke elikokelwa umnomzana Nelson Chamisa. So linangwenu kulabanye abantu bake bathi ine late ama sanctions abe khona kodwa ibanda leni siyakelizwe lesithi hayi ayisine late ama sanctions abe khona. Ama sanctions yenziwa ukuthi kwakusephulwa ilungelo loluntu njalo kungaqutshwa ukhetho ngemfanelo. Okwamanje lime njani ngoda lolu?
Akatesi namhla ngikhuluma as an individual, ngingakhulumeli ibandla ngoba ama spokesperson akhona abameli bameli ibandla.
Ye, kunjalo ba.
Ye, into mina engayitsho ukuthi khona iSADC ayibuye ilethe culture yobuntu eZimbabwe. UPresident weZanu uMnangagwa ukhulumile ukuthi ama transformers ucabangela abantu bezeza. Ungakhangela ilizwe selile iculture yokungafuni ukugcina izinto zelizwe ngulo lalo uthatha lapha khona. Kathe sikuthi abantu baswele amagesi nqama ama transformers ethethwe ngabantu abasebenza khonapho ezithwa zaleged. Uyabubona ukuthi yebo ama sanctions akhona angaze akhutshwa ama sanctions okuthiwa ayiwa affect ilizwe. Iculture yona leyo bazayisusa kanjani ngoba vele isikhona ephakathi kwabantu.
Ye, so ungakufaka nje ngesikhiwa khonokho ke sizothi ungatshela uZulu nxa kusenelisa sibili. Ye,
yes, I think the culture of dishonestiness and the culture of thieving is embedded within our society. I think if SADC comes to exercise the nation as a whole so that we know the importance of being a country and putting our country forward so that we can actually preserve the natural resources and other resources that we have in the country without stealing, without externalizing funds.
So now you are saying that there is a lot of misgovernance, you know, there is a lot of maladministration on the part of ZANU-PF. There is a lot of corruption and all those kind of ills. So how best, Mr. Voltamoyo, can all this be actually contained under the sanctions kind of umbrella?
ZANU should demilitarize and accept that the stance that they took during the war is now different from what we are today. We need people who can develop this economy. We need people with actually economic knowledge that can actually assist the country. They should actually admit that here we have failed. If one of them, how favorite that person is to the party, steal something from the country, should be actually arrested, should be removed from the government. Not to see people that are always suspected to be actually defrauding the state, they are still actually serving the same state.
Hayi kunjalo ke sicela ubambe khona apho ngayika channel baba moyo kulo baba osicona.
I watch Rugun's got it in Nava, Jizai, Rujizo, VMDC, Imomono, Mu, America, Gate, and the Kavarism Bonsavaro, Jizo, Tokshinga, Mizai, Pachurongwa.
I want Magadian.
I watch
you one. I watch
you one. I watch you one. I watch you one. I watch you one. I watch you vachitiwo vachange vakabatana neSadak vachiratidzira kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vatungamiri vezanopiyefu zvidziswe mukatsanangura kuti imi munoona sei izvi.
Ndinoona kuti vacho vari kuronga kuti vaite mademonstration against masanctions kupererwa nekufunga, nekuti kana takatarisa chikonzero chakaisirwa masanctions izvi, chaka chiri chikonzero chekuda kuti pangwe zvinhu zvingave nani munyika, but vacho vari kudedzera vacho kuti ngatiite demonstration ndove vari kuona sezviri nani, asi mhomho yeZimbabwe kushupika kwairi kuita yezvinoizvi hazvinei nemasanctions. Kana hazvinei nemasanctions, I think kana iye Chris Mutsvangwa chayakatombotaura kuti varume vari kutongava ndovo vari kukonzeresa kuti mhomho yeZimbabwe itambudze, nekuti vari kutora mari vachiisa mhomho dzavo.
Saka pamira pakadai pane zvamuri kuronga here imi seMDC iko kuno kunze kwenyika? Tichazobvunza zvivi ZANU-PF ari pano, handisi kuzoti kuno kuvari kuratidzira here kana kuti chii chichange chiitika nemusi wechishanu makabatana nevari kumusha.
Ya urongwa huripo hausi kuti urongwa hweMDC such. Isusu semacontained Zimbabweans vari outside Zimbabwe, we are preparing tikuronga kuti dai taito demonstration yedu yekuti izvo vanhu vesadhaka vaone muonero watiri kuona kuti haasi masanctions ari kukonzera kuti vanhu vezimbabwe vasafe, but inyaya yecorruption iri kukonzera kuti vanhu vasafe.
Ya batsaenyu makadaro vamuchuru, muri kunzwa zviri kutaurwa navazvidzairo zvidzo. Pane zvamuri kuronga here? Tinoona muri muno muamerica seZANU-PF kuti mushange muri kuita nemusi wechishanu.
Zvikuru ndizvo zvepane zvatiri kuronga here? Toda kumira neshamwari dzedu dzeSadhaki toti zvavari kutibatsira kuspreada word pasi rose kuti masanctions akaipa hongu ichokwadi. And ndakambotanga ndambopindira zvambotaurwa na Walter Moyo vachitizvo corruption, zviri important kuti tiunderstand kuti corruption nemasanctions are two different things. Chese tinobvumirana kuti corruption yakawanda kuZimbabwe, kana president wenyika chaiwo wandaura kuti corruption is a cancer, but kuti tizvibatanidze zvese tozviisa mudare rimwe chete toti zvakafananaka zvinhu tu zvakasiyana. Kana tikuda kusolva maproblems ecorruption ngatitarisane necorruption, kana takutarisa maproblems emasanctions totarisanawo nemasanctions. Kana president vachitaura kuti zvo we have a collapsed economy, wotaura futi kuti we have a collapsed currency, zvinoreva kuti vanonatsonzwisisa kuti munyika mune nhamo pari zvino izvozvi. Asi kuti tikwanise kupunyuka mune zvinhu zvakadaro, masanctions anofanira kubviswa kuitira kuti tikwanise kutengesa zvinhu zvedu kune vanhu vanoda kutenga, kuitira kuti zvinhu zvese zviri kugadzirwa nevana vekuZimbabwe, zviri kurimwa nevana veZimbabwe, zvinokwanisa kutengesekawo munyika dzese pasi rose pasina chinhu chinotitadzisa kudaro. Takadaro manje tinotanga kuvhura makwara ekuti zvo nyika yedu itange kusumuka manje tionyika pane dzimwe nyika.
Pana Lydia Mudila ari kuti vamuchuru, please go back home. Hanzi muri kutaura muri ikoko kuAmerica, zvinhu zvakaoma kuZimbabwe. So what are you planning as ZANU-PF to do on Friday? You are based here in the US. Are you having any solidarity marches? What's going to happen?
Yes, right now plans are underway for us to march in solidarity with our Southern African brothers. It's important for us to show a good presence here because the sanctions, if you look at the data, it's actually jurisdiction in the United States. For us to stand here and be able to deliver that message where the jurisdiction is housed to say these sanctions are hurting people, they are hurting the average Zimbabweans. And Abana and Sekurovedo are Mamushando and Africa are the most sanctions. So it's important with the ways, not just Munozanu PF, but Mwanawese with Zimbabwe. Mwanawese with Zimbabwe. Chinokosha Hunga, Awe Akamira and Yesu Dichitarati, my sanctions are should be lifted. Kutu Anwedo Anum Kanaugusu, Wokusu Basira Pachao.
Yes. Okay, please stay on
the line. So, Mr. Mbongeni Story is saying that SADC is one of the most problematic organizations in the region.
Mm-hmm.
He says they always look the other way, you know, when it comes to elections.
Mm.
He says it's known that soldiers and the police actually support ZANU-PF. And in some cases, soldiers have killed some people. And, you know, he's also quoting the Motlanthe Commission,
mm-hmm.
what it said and all those kind of things. And he says in some cases when there are elections, there's a lot of vote buying. So, SADC has never cited that. And he says, right now, there is police brutality and abductions, but nothing is being done. And he says, sanctions must stay. I think at the case here, maybe we can have some reactions from some of the guests that we have.
Yes, let's maybe take Mr. Ruzidzo. Mr. Ruzidzo, man, what should I say? I'm going to call at Peo Fungwazini.
I don't know if you're going to call at Zimbabwe. I'm going to call at Dominica. Iri kukundira kukundikana kutenga kune dzimwe nyika.
Taurai.
Zimbabwe iri kukundikana kutenga kune dzimwe nyika nekuti haina mari. Zimbabwe iri kukundikana kutengesera dzimwe nyika nekuti haina chaino kukwanisa kutengesa, haina chainacho pari zvino as we speak.
Mhm.
Haina chaino kukwanisa kutengesera dzimwe nyika kuti iwane foreign currency yairi kutsvaga. Nekuti vakaruta zvese mafarms akatorwa tikati tinoda mafarms nekuti chii ndokune hupfumi hweZimbabwe. Mafarms acho akatorwa zvinezvi kutaura chokwadi hakuna chiri kurimwa ikoko kumafarms chekuti Zimbabwe ikwanise kutengesera dzimwe nyika. Maindastri akanzi tioda kutora kuti tioda kuti titore maindastri ave yedu zvanga zvakanaka kuti dziave yedu asi chii chiri kugadzirwa muindastri machona. Ndakaenda kuZimbabwe inii railway inoenda paRiver Brothers yamera muti
hapana chikuchero chirugadzikwa Silver Brothers takutoenda kunotsvaga kune dzimwe nyika kuti vanhu varikuenda kunana Malawi kuti vaode paderi bodi vati hapana chirikuitwa. Then we complain of sanctions. Ngatiregedzei kudaro vakomana, ngatikomplainei kuti vakomana, vanhu vatakapava chimba ava havasi kukwanisa kutibatsira isusu Zimbabweans. Ngatipei kumunhu anokwanisa kuti aite zvinhu zvifambe. Saka bvisa chimizi rekuti chimizi anga achitidzvinyirira. Waita ukapedza 4-4 unonzi haukwanisi kupinda muna first street. Izvezvo ukuti ukapedza 4-4 haukwanisi kupinda muna first street nekuti haukwanisi kuwana mari yekuenda kuna first street kwacho. Ngatiregedzei kudaro gentlemen, ngatingotaurai chedu kuti takundikana as Zimbabweans. Utungamiri waramba zvaramba. Voita kuti vanokwanisa vacho vatonge vasina masanctions acho. Vamunangagwa havasi kukwanisa kutonga nekuti vane masanctions. Kavambeka vasina masanctions vapinde zvifambe. Unorambirei pachigaro uchiziva kuti haukwanisi.
Aiwa, mashoko makuku tu. Rambai makabata zvenyu makadaro. Ndiri kunzwa kuti tine mumwe munyarikani wedu vaCharles Mutama vaMutama, pindai pachirongwa tinzwe vakamirira ivo vati Zimbabwe Diaspora Organization Asirigei, tinzwe kuti vari kuti chii. Halo vaMutama.
Magadi tista Mavela.
Aiwa, tiri wadivhai mataura zita resangano renyu, mubva matauroo maonero enyu enyaya iyoyo yezvirango. Tichiona kuti neFriday nechishanu kuchange kuine urongwa hwakarongwa hwekuti munyika kuZimbabwe kunge kuine kuratidzira panyaya yezvirango zvakatemerwa nyika. Taurai tinzwi.
Ndiri mukuru weZimbabwe Diaspora for Democracy Incorporated. Yes.
Saka tipewo pfungwa dzenyu.
Aiwa, pakanaka. Ndinotenda Sister Marvelous ne Voice of America kundipa mukana wayanoyo kuti nditaure panyaya yemasanctions iri kutaurwa iyi, kana kuti zvirango zveupfumi zviri kutaurwa kunzi zviri kukonzeresa kutambura kwevana veZimbabwe nebato reZANUPF. Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act igwaro remutemo rakanangana neZANUPF nemakambani anofambidzana neZANUPF. Zvirango izvi zvirango zvakakandirwa vanhu veZANUPF avo vakashungurudza nyika yeZimbabwe, vakaisawo zvirango kuvana veZimbabwe kubvira, ndingangoti kubvira 1980 ZANUPF ichipinda mupower, takaona ichitanga kuponda zvizvarwa zveZimbabwe zvekumatebeleland. Catholic Commission for Justice and Peace inoti iyo about 20,000 Ndebeles who were allegedly linked to ZAPU were massacred. Tikazoona kuramba ichitonga ZANUPF ichienderera mberi, hapana kana opposition yakambobvumidzwa kutonga muZimbabwe. Takatarisa vana Zumu vakashungurudzwa, tikaona vana Ndavaningi Sithole vanova vakatanga ZANUPF yacho vakashungurudzwa, tikazoona vaMorgan Tsvangirai vakazouya 1999. Panguva iyoyo 1999 government yavaMugabe yanga yanzi neIMF neWorld Bank, hatichakupai mari nenyaya yehumbavha. Saka kusvikira 1999 MDC izotanga kuvambwa, tinoona kuti nyaya yedemokrasi yanga yaisingatiwe neZANUPF zvachose, because tikatarisa mastudents University of Zimbabwe around that before 1989 Professor Adam Tambara vanga varwisa pamwe chete navaMorgan Tsvangirai, one party state yaida kuunzwa navaMugabe neZANUPF. Tichizotarisa 2000 zvichienderera mberi, zvizvarwa zveZimbabwe zvakapondwa, izvo zvainzi zvinosapota MDC kana kuti mamembers eMDC mumaruzevha makafiwa zvisingaiti, kusungwa, vanhu vakasungwa, ini pachangu ndakasungwa, ndakatotswa kuka Brit Barracks pamwe chete na honorable Job Scala, nenyaya yekuti tiri nhengo the opposition party, kana kuti alternative government. Zvichienderera mberi, tinoona nanhasi, kune vasungwa nhasi chaiye, vaenda in solidarity nemavendors. Vangadziore, councillor ngadziore, vasungwa. Vachienda kunoita solidarity kucourt paRotten Row. Dr. Magombei Musunoyo, mutungamiriri wemadokta yedu, vari kunyunyuta nenyaya ye Maria anohoreswa shoma shoma zvinonyadzisa muAfrica nepasi rese. Vakapambwa vakarohwa neyakazonzi nava SB Moyo Third Force. Ende hurumende nanhasi hasati yasunga vanhu vacho vanonzi Third Force. Isusu nekuzova kwedu Third Force ihurumende yavamunangagwa. Vamunangagwa kubvira kuma 1980s ndo vakanga varimo futi munyaya dzegukura hundi. Nanhasi vari kuenda mberi negukura hundi. Saka zvashamisa sei kuti nyika dzimwe dzakabudirira dziri dzakaita seUnited States dzakaona zvakakodzera kubatsira vana veZimbabwe kuti tinoda kuisira zvirango vana ava mhondi idzi nevanhu ava vasingade kuti nyika dzibudirire, vanhu vave nekodzero dzavo dzekusarudza vanhu vaanoda nekuve nehurumende dzavanoda. Saka ndo mafambiro ari kuita nyaya yemasanctions. Inyaya iyi pakati peZANU-PF makambani avo nenyika dzakabudirira dzinoda kuti kuve nedemokrasi, kuve nekukudzwa kwezwi revanhu. Ndo inonzi zidhera yacho.
Aiwa, apo manyatsotsanangura uyezve muri kupiwa pana pamalove nemalike nevanhu vari pano paFacebook page yedu yeVOA Shona. Saka rambai makabata makadaro. Timbotora vamwe Gibbs.
Yes, iyo kubaba uVolta Moyo. Baba Moyo, uyamuza lapho uyakhuluma ubaba Mtama and uyakhuluma sibili ngendlela yokuthi izijeziso lezi zavela ngaphi. Kodwa kuyiwa phambili sibili abantu nxa bengatshengisela emgwaqweni kuSadik region yaleyo. Kuyabe kusitshona kuzaguqula yini okwenzakala eZimbabwe?
Akusoze kuguqule lutho babadube. I-SADC yabe very dishonest because babe befuna ichipleba, befuna iZimbabwe ihlale injalo ingalungisekanga. Abantu beZimbabwe ama-professionals besuka begcwala wonke amazona la awe-SADC besiba ichipleba. In fact ngama-foreign policies abo ona lawo athi ona elinye ilizwe ngali destabilize wena uku advantage ungazikhuphi ngakho. So iSADC is not being honest kuyona lindaba. Bafuna ukuthi uthukise amazwe abo. Ama engineers they are out kuma certain countries, ama doctors amanye akhona apha usizothe iSouth Africa ila ama doctors amaningi nga amaningi avele eZimbabwe. OZambia katesa ama farmers and all that, they are actually benefiting. They are not doing that with ilo kuzeni in good faith. Ama sanctions singazake siwa emphasize kangaka sithe abaffecta bezana babank izimali kuma offshores banezimali abazikhupha elizweni bekwanisa ukuzibanka out izimoto abazioda kwamanye amazwe zingena. So ama sanctions akhona abaffecta njani unless and until izano ivume ukuthi abantu beZimbabwe ngabantu beZimbabwe, not ukubabona as the enemy of the state ngendlela bona abakhuluma ngayo ukuthi nxa ungayavumelani lezano you are the enemy of the state. Kuyafunakala ukuthi sonke amaZimbabweni sibe yazi ukuthi we are people together, sihloniphane. Nxa mnizano ungayithanda ngiyithande ngila ma-reasons ami ngihloniphe in that as a Zimbabwe, not nginikwe elinye ibizo kuthiwe I am the enemy of the state. Eizano kumele ivume ukuthi yona isoze icale ibusa kokuphela, ivume abanye abantu abakhethwayo ngabantu ama-people's president ukuthi babuze njengoba bekhethwe ngabantu, not ukuthi bathi lingabuya lapha liyajonila ngayithe salwela leli lizwe akulomela abuse ngoba kalilwelanga. Yes. Abakhupha ama-militant stance anjalo.
Yes, yakuza kakhulu-ke. So Mr. Walter Moore is saying that ZANU-PF activists are not being affected by sanctions at all. See, they've got a lot of money. Some are buying some funny cars, some are, you know, having everything. And maybe there's another question for Mr. Mjuru. It's from Skumbuzo Mladas. He says, Mr. Mjuru, when are you planning demonstrations against corruption in Zimbabwe? You are saying you do agree that corruption is cancerous in Zimbabwe. Want to see ZANU-PF on the streets of Zimbabwe demonstrating against corruption. Smell the coffee, Mr. Mchuru, Mr. Mchuru, please.
Actually, there's another question for Mr. Mchuru before we hand him the baton. Someone is asking here that there is 4 million which is reportedly been put aside for these protests. Mr. Mchuru, they're asking that why is the government not taking that money and redirecting it to hospitals, to doctors' pay, instead of putting it on the sanctions march? If you can go ahead and answer us, please.
Yes, yes, I'd love to answer, but in the spirit of fair and balance too. You, out of six questions, then I come in, then Chindipam can answer as soon as the person says whatever, then we have a balance.
Okay, start with the one that I had. But
the stat, there's 4 million allocated for this demonstration. This is the first time I've heard about it. I've never, I'm not aware of anything like that. So right now that's speculation that, that cannot be based. Secondly, Zidera is only affecting ZANU-PF. That is really not true. If people take the time to actually read the legislation, it targets, it specifically says, and I quote, the Treasury of the United States can direct my executive, my international institutions, to veto any program directed to the government of Zimbabwe. Close quote. Who is the government of Zimbabwe? The government of Zimbabwe is a representative of everybody in Zimbabwe. So money in an economy is like blood in your body. Once that blood is shut out, that economy is automatically going to break down. That is why you end up seeing Zuta Ronavara Zuzo, my industry are closing down, because that blood has been taken out due to sanctions. We are saying once you restore that blood, things are going to be better again in Zimbabwe. Mishonga inotanga kuwanika, because now we are openly, now we are now open to be able to trade with anybody. Anogadzira mishonga pasi rose.
Yes. So the second question from Skumbuzo Mlalazi, he says, Mr. Mchuru, when are you planning to stage demonstrations against corruption in Zimbabwe? As you have been saying that you agree that corruption is cancerous in the country. So he says the people want to see ZANU-PF activists staging such demos, you know, against corruption. So can you answer him? Can you respond?
Well, when are we going to do the demonstrations? The biggest difference between ZANU-PF and MDC, my brother, is that ZANU-PF is an extremely disciplined party. We have channels in which we communicate all these problems along our hierarchy. So our hierarchy, I don't need to put up a sign to say we're having a conversation with the president of the country to say there's corruption. Just like I don't need to go on social media to talk about how I had a fight with my father. I've got a way in which I approach my father to talk about these issues. Here I'm being simplistic so that I answer the question. Tinen Zira that no shan decides to go communicate within the party, which is a corruption at Chazida. Magambo's Goma youth private ZANU-PF, as you put out in the open, Minya corruption. Conversation of corruption is being held in every office in ZANU-PF right now, because we need to get rid of corruption. Corruption is a cancer, so we're saying no to corruption right now.
Let Mr. Rushidzo answer on this one, because Mr. Mchuru was pointing a finger at MDC. Mr. Rushidzo, pindaye tinzwe mutaurewo pane zvataurwa navamujuru.
Thank you very much. Raita basa vamujuru, but minduro yavo haisi minduro panombvunzwa nandabvunza. Ndotofarawo kuti izvi vati vane communication yavanoita nehierarchy yavo. Ndachikumbirisawo kuti kana vachinge vachiona zvakaya shata zviri kuitwa nehierarchy yavo, ngavabva vacommunicata nekukurumidza, especially kana paine maarrest, unlawful arrest ari kuitwa. Tine munhu akafa marumwe zuro chaiva munhu akafira mujeri. Zvinhu zvakaita saizvozvo ndo zvimwe zvinokonzeresa masanctions. Haangaperi masanctions, because Zimbabwe iri kuwana masanctions iyaya, hurumende iri kuwana masanctions iyaya, because vakakonzera masanctions vari kuti hamuna rule of law. Munhu kana achinge asungwa ngaaende kukoti. Kana munhu achinge ati ari kurwara ari muchitokisi ngaaende kuchipatara. But uyu munhu afa nhasi uyu akarambirwa kuenda kuchipatara. Afa. Saka izvozvo ndo zvinokutaurwa kunzi no, hazvina kunaka. Saka masanctions aya ari kuzoitwa impose kumaindividuals ari kutonga cheyayo.
kwete kuvanhu vari kutongwa izvo zvakutafanga ma sanctions ari kuiswa kuvanhu vari kutongwa handizvo ngavangotaura chete kuti no tapundikana maitiro atiri kuita handiwo anoita kuti zvinhu zvifambe zvinhu zvakamira izvinezvi pamusaka pekuti havasi kuita zvinhu zvinoita kuti zvinhu zvifambe shuwa mungati nini vanhu vangataura kuti hanzi tiri kucommunicata kuti corruption yakaipa and you are doing it privately why privately
aiwa batai makadaro tombotora Mr. Mutama if you're still on the so what does need to be done for these sanctions to be removed we see that you are saying you know there are certain things that Zimbabwe has actually done to attract the sanctions but what can be done to remove them
it's very clear the gentleman who is on the other line said is they are targeted towards the government of Zimbabwe.
Mm-hmm.
And the government of Zimbabwe supposedly is led by one E.D. Mnangagwa.
Mm-hmm.
And before it was led by one Robert Mugabe. And those are the people who are responsible for the oppression and suffering of Zimbabweans ever since these sanctions were imposed on them and their companies or entities that they lead. So, what they need to do is reform the political system, reform the economic system so that business thrives, so that political parties, opposing political parties, civic society, voices of dissent are allowed to express themselves. People's will is respected. In 2018, we saw that there is a dispute which is still ongoing around the election
mm-hmm.
where the Movement for Democratic Change launched a case at the Constitutional Court where they said the elections were rigged. And we saw the evidence of the Zimbabwe Electoral Commission's confusion, mismanagement, and capture by ZANU-PF or the military, where the results were announced three times. And these same people go to Botswana and Mozambique to monitor elections there.
Mm-hmm.
When in their country they cannot even run elections equally, properly, inclusively, myself as the director of the Zimbabwe Diaspora for Democracy, I have been clamoring for the diaspora vote. They did not even allow Zimbabweans, more than 4 million Zimbabweans who are abroad, to vote.
Mr. Mutama, unfortunately, time is not on our side, so I'm going to have to hold you there, Gibbs, so that we can just round up with our other guests.
Yes, kuma lo Walter Moyo, baba Moyo, ngamafutshane, phose lokugcina ba.
Mina ndizani sekulekile abanika abantu abakhethwe ngabantu babuzeleli ilizwe bona abakhethanga basoze ilizwe leli balibuze kahle.
Yes, siyambuza kakhulu lapha uyakhuluma ke uVolta Moyo kodwa ke nxa usubona wena bonani bangatshiya nje umbuso bangeke ne
kumele bathiye ngoba abantu abafuni bazaze kufike ngapha abaniki uchamisa okhethwe ngabantu abuseleli ilizwe ilizwe liye phambili.
Siyawuzwa baba. Yeah, Mr. Mjuru, your last word.
Mr. Apply the standard. If people are saying the sanctions are because rigged elections or corruption, mm-hmm. all those things are bad. But then sanctions should be imposed on every country in Africa, if that's the case. Sanctions are imposed simply because we had the strength to take our land back, and we're not giving that land back.
Uh-huh.
And the West needs to come to those terms.
And Mr. Ruzizo, the last word.
Actually, Papo, maybe let me just go back to Ramujuru. Are you guys planning to do something here in the U.S., or you're going to support those in Zimbabwe?
No, we're going to march in D.C. on the 25th.
And who is going to march? Because we've seen you using December 12th movement. People, are you in conjunction with them, or what's the situation now?
Us Zimbabweans in America are all coming to D.C. to deliver this message. It's important that this message is delivered by us Zimbabweans.
Going to Mr. Rizzo, chipezi sayi kuti pane inimi zvamuri kuronga here se MDC imo muno muAmerica.
Hongu tiri kuronga kubatsira kudzenana ne organization ya vamutama here kuti tive tinodemonstrate
DC.
Sorry, Mr. Rosito, we are out of time. We have to leave it there. We thank our guests this evening. And thanks also to listeners who joined us tonight on Studio 7 Live Talk. Join us again tomorrow. This is Kip Stube in Washington, D.C. Good night, Zimbabwe.
I'm Marvelous Mklanganya, who is saying join us again tomorrow. But let's talk. Kurukureyi.